Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechitatu, chukumi 5, 2019. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuvanesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti munokwanisa kuona chirongwa chino izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vari kutarisirwa kuparura zviri pamutemo gwaro remutemo wenhaurirano pakati pevashandi, vashandirwi nehurumende kana kuti Tripartite Negotiating Forum Act.
Tirikutarisira kusangana nomutungamiri wenyika zuva ranhasi mushure mekunge ZCTU yanyora gwaro kumutungamiri wenyika ichivaonesa kuoma kwaita zvinhu kuti vashandi vatambura zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Panofanira kuitwa hurukuro pane bhizimusi nehurumende nevashandi.
Vamwe vagari vemuwodhi 17 kuchitungwiza vochema chema nedambudziko rekunetseka kwavari kuita kuwana magwaro edzimba dzavo kana kuti matitle deeds.
Vagari vachema nekuda kwematitle deeds. Vari kutaura kuti dzimba idzi vakadzipuwa 1979 yaive iri inonzi rent to buy. Saka vari kuda matitle deeds. Matitle deeds ari kunzi $500, chinova chinhu chavasingakwanise kunge vachiwana mari yakadaro.
Tichanzwawo zviri kubva kwamuri imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vari kutarisirwa kuparura zviri pamutemo gwaro remutemo wenhaurirano pakati pevashandi, vashandirwi nehurumende kana kuti Tripartite Negotiating Forum Act. Urongwa uhwu huri kuitirwa muHarare uye vachaitawo hurukuro nevatungamiri vemasangano evashandi kumucheto wemusangano wekuparura gwaro reTNF. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa.
Tirikutarisira kusangana nomutungamiri wenyika zuva ranhasi mushure mekunge ZCTU yanyora gwaro kumutungamiri wenyika ichivaonesa kuoma kwaita zvinhu kuti vashandi vatambura zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Panofanira kuitwa hurukuro pane bhizimusi nehurumende nevashandi. Zvikasaita saizvozvo vashandi vaakugadzirira kuratidzira. Saka takava nemiting negurukota rinomirira zvevashandi muhurumende amai Sekai Nzenza nemarimwe Zuro. Vakaonesa kuti purezidendi vari kuda kuti tisangane. Saka tichange tinavo tichikurukura pamusoro pekuoma kwaita zvinhu munyika, tichikurukura pamusoro peuori hwatinoona uri kuenderera, tichikurukurawo pamusoro pekudzvanyirirwa kwatinoona kuti kuri kuitika kuna vanotungamirira mapoka akazvimirira macivil society nematrade union. Saka tiri kusangana nawo tichikurukura tichida kutsvaga nzira yatingawana nayo kuti tibude kutambudzika kwaita nyika.
Saka apa munenge muchisangana kumucheto wemusangano wekuparura chirongwa cheTNF?
Nhasi kune musangano wekuparura chirongwa cheTNF. Saka tisati tapinda muchirongwa ichocho ndokwatichakanga hurukuro nomutungamiri wenyika tiri mapoka anoti ZCTU, Law and Law, boka guru rinomirira vashandi munyika, neZSTU neApex Council rinomirira vashandi vemuhurumende. Tese tichitaura chinhu chimwe chete sekuti nyika haina kumira zvakanaka. Mapolicies aripo haasi kutishandira zvakanaka. Ari kushungurudza varombo achipfumisa vagara vakapfuma kare. Saka tichiti isu kune mutungamiri wenyika paroda kuti patsvakwe hurukuro inoitwa nokukurumidza, patsvakwe nzira yekugadzirisa upfumi hwenyika, vashandi vaende kumabasa vasingambunyikidzwi, vasingachemi nekutambudzika.
Muri kufara here imi neurongwa hweTNF uyu? Maona here gwaro racho iri?
Urongwa hweTNF wakatanga kare, tatova nemakore angasvika makumi mairi tichisusukidza kuti dai paitwa gwaro reTNF rinosunga hurumende, rinosunga vashandi, rinosungira mabhizimusi kuti kana taita chitsidzo chitevherwe, uye chiri chitsidzo chinotarisa vanhu vese, kwete sazvatinazvo nguva ino yekuti panongonzi Zimbabwe is open for business, yongotarisa cheto yemabhizimusi hurumende, yechikoshiwa kuti hurumende yemunhu wese navarombo. Saka kuuya kwebumbiro iri hapana chakaipa, takanga tichifamba naro tichigadzirisa. Asi chatisati tanzwisisa chatiri kunzwa namakuhwa ndechekuti bumbiro ratanga takawirirana kuti ndiro rinogona kungaraiswa zvimwe zvinhu zvisiri izvo zvatakawirirana. Saka hatisati taona iro rasainwa, tanga tichiri tsvaka chaizvo kubva nezuro kuministry, asi vari kuti naivo havana, nokuti rakaendeswa kwapurezidendi kuti risainwe. Kana rasainwa richaparurwa mangwana. Saka mukuwirirana kwedu isu tati bumbiro ngariuye, toriongorora, kana riine zvimwe zvinhu zvatina kuwirirana totarisa kuti hurukuro dzichatangira ipapo kugadzirisa zvinhu izvozvo zvatina kuwirirana. Zvimwe zvacho kana zvechityora bumbiro guru renyika reconstitution, zoreva kuti tinototanga nekuenda kumatare ezimhosva tichiita kuti zvose zviri kukanganisa zvisi kuenderana nebumbiro renyika zvibviswe. Asi kuvapo nebumbiro rekuti vanhu vakurukurirane, vashandi nevanoshandirwa nehurumende, hachisi chinhu chakaipa, hachisi takanga tichisunda kuti chivepo.
Vanga vari mutungamiri wesangano revashandi reZCTU vaPeter Mutasa vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vamwe vagari vemuchitungwiza vanonzi vari kuchema-chema nedambudziko ravari kusangana naro kuti vakwanise kuwana magwaro edzimba dzavo kana kuti matitle deeds. Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa nechipiri pakati pevagari vemuward 17 nemasangano anomirira vagari vechitungwiza anoti rechitungwiza Community Development Network nerechitungwiza Residence Trust kana kuti CheTrust. Musangano mukuru uyo unonzi waitarisa zvichemo zvine vagari zvinosanganisira kunetseka kwavari kuita kuwana magwaro edzimba dzavanoti vakatenga kuburikidza nechirongwa chekubhadhara vachigara mudzimba idzi kukanzuru mugore ra1979. Mukuru wechitrust muzvare Alice Kuvea vanoti varidzi vedzimba idzi vari kunzi vabhadhare mari inoita mazana mashanu emadhora ekuAmerica kuti vakwanise kuwana magwaro aya. Asi vanoti vazhinji vevaridzi vedzimba idzi vakwegura zvekuti hakuna kwavanogona kuwana mari yakadai. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rekanzuro yechitungwiza panyaya iyi. Tanonoka wandi weStudio 7 abata muzvare Kuvea kuti tinzwe zvizhinji.
Chekutanga ndoda kutenda vagari vose vakauya nekuti vagari vataura zvose zvinova zvinhu zvanga zviri kuvanetsa mumusha umavo mungadai muri muward 17. Vaudza kansela zvavari kuda uye vachiyeuchidza kanselawo zvakavavimbisa vachida kunzwisa kuti vaapapi nezvaakavimbisa apo paakaozokambena. Tandichida kuti mugozodzoka zvekare muina MP vedu baba Stone kuti tikwanisanwa tichivatuma zvatiri kuda zvimwe zvinoda kuti zvinge zvinokurukurwa kuparamendi.
Chikuru chakataurwa nevagari chii? Chii chakataurwa pamusangano uyu?
Vagari vataura zvizhinji kunyanya kwenyaya dzekushayikwa kwemvura, masuweji, kusatakurwa kwemabhini, uye zvekare vachema nekuda kwematitle deeds. Vazhinji vanga varipo vanga vari vakweguru vedu vari kutaura kuti dzimba idzi vakadzipuwa 1979 asi iko zvino vari kuda yaive iri inonzi rent to buy. Saka vari kuda matitle deeds. Matitle deeds ari kunzi $500, chinova chinhu chavasingakwanise kunge vachiwana mari yakadaro.
Saka imi semasangano evagari mabuda nechirongwa chipi panyaya iyi?
Tutu Community Development Network. Community Development Network tazoona kuti zvinhu zvakakosha kuti tikwanise kunge tichibatana pamwe chete, tabva apa tichaenda kukanzuru tozoenda kunoona minister kuti vange vachirerutsira kana kuti tinzwe kuti zvaapati sezvabereki vari kutiva nemapepa vakanyorerana pavakapuwa dzimba idzi ekuti dzimba idzi mushure mekunge nemakore anodarika makumi maviri dzinenge dzava dzavo. Saka ndozvatida kunonzwisisa kuna minister vajulai mo.
Mataura kuti manga muna kansela, munoona sekuti kansela angazviita zvese izvi ari ega here?
Kansela vavimbisa kuti nyaya yemvura vachizvo vane vanhu vakabata vanove vanhu vanobatsirawo munzvimbo dzakasiyana siyana. Vataura kuti vari kutarisira kuti vachaitirwa mabhoho maviri. Panyaya yesuweji vanga vachingochema neiyo dambudziko rekuti hanzi kanzuri yacho iri kutaura kuti havana fuel. Saka kugadzirwa kwesuweji nekutakurwa kwemabhini chinhu chiri kunyika. Uye vazotaurawo zvekare kamaitangiti kuti kana zvichibvira tishande pamwe chete nawe isusu sechitresi nechitungidza community development kuti kana paine zvimwe zvavanotadza kusvitsa kana kuti zvine zvisiri kuitika tei tichingobatsirana kungadai kuri kukanzuri kungadai kuri kuna ministry.
Vanga vari mukuru wesangano rinomirira vagari vechitungwiza rechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kuvea vari parunare kuchitungwiza kwakare natanonoka wande weStudio 7. Tomotarisa zviri mune vamwe mapepa nhau. Mubepa nhau reHerald mune nyaya inoti gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaudza paramende kuti hurumende yakadzora mari inodarika mamiriyoni makumi mashanu emadhora kubva kune vaiwana rubatsiro rweCommand Agriculture. Vanoti mari iyi zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvemari yose yakakwereteswa varimi mumakore matatu adarika. Bepa naure Bulawayo 24 rine nyaya inoti mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba vakatsamwiswa nemashoko emutungamiri weMDC vaNelson Chamisa ekuti mutungamiri wenyika haana kuda kuenda pakuvigwa kwegamba renyika vaDumiso Dzavengwa. Bepa naure rinoti vacharamba vakati vachamisa vanofanirwa kuziva mashandiro anoita hurumende. Zvinotombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira imi vateereri kuno kuStudio 7. Toda kuyeuchidzai kuti mashoko anotaurwa nevateereri haanei nechekuita neStudio 7 sezvo vachitaura maonero nemafungiro avo.
Ine hangu ndinonge chema tine Zimbabwe yagadzirika zvinhu zvavo mazvinhu zvaakudhura upenyu kuti uchiti tine mutungamiri here kana utimuti muri kutongwa zvichanzi kusisiki muZimbabwe hatina mutungamiri asi tine vatongi nekuti haukamu kuti nyika ine mutungamiri inoita zvinhu zvakadai so zvisina kumira zvakanaka. Asi zvakuda kutoti tionge Mwari kuti Mwari dai vatibatsira nyika yedu yeZimbabwe igadzirike zvinhu zviite zvakanaka. Tichirega kutarisa munhu wane, tichirega kutarisana, asi tobatsirana tose tobatana kuti nyika yedu inake nekuti nezvakaoma. Ndiitwa pasi munziri kuno South Africa.
Ndinoti mangwanani akanaka kune imi vashamarari. Ine zita rangu ndinoitwa Kingdom Tafiri Nyika. Zvino ndirwadza ndichiona vana vechidps tichidzidza kufamba mune dzimwe nyika tichida kutsvaka mabasa asi nyika yedu iriko. Kubuda kwetinoita zvireva kuti hatina kudzidza, tisingakadzidza bhati zvinhu zviri kunetsa muZimbabwe. Kudai zvaibvira vakuru vavatibatsirawo vatibvisirawo vemazuva anhu vanotishungurudza munyika medu ivo ndo vanobhenefita nemhuri yavo. Zvoreva kuti varombo hatizombofita kapfuma narini. Mwari ngaatibatsirewo tatenda.
Ya mangwanani akanaka vashamarari veStudio 7 anajonga akandemiere kuzulu mukoma wande ipapo. Indinodawo kutaura zvitandonzi zvavada ndemuno muCape Town. Ndinodawo kutaura pamusoro pegadziro yamaorias parwendo rwekuEgypt kuti zvinoita here kunogadzirira muchitamba kusafa nezvimwe zvimatimu zvisina kana mbiri zvingatombozikana. Chandinoona chichaitika ipapo ndeche kuti kuchanokuvara maplayers. Ndava kunzwa kunzi nyika wakuvara hachaendi kuEgypt, nyika wakuvara hachaendi kuEgypt. zino batiri unogadzira timu inofana anotamba bora zvakanaka ndoenziyo gadzira mukusafa vashaya rimwe dzimwe timu wani zvayo yekuti vanoita friendly nayo inovasimbisa semuna zvotoiti vana maori azizi nevanotungamirira maori azizi vatongofanana nezaru pf ichiita misangano ichiita nhaurirano nezvimwe zvimapato zvina basa izvi vachiti atoita nhaurirano dzokugadzirisa nyika zvatongofanana nokubayira dripi pachitunha hapana chinofamba ndozvotoitwa futi namaori azi ndatendawo
mangwanani akanaka mhuri yezimbabwe nevashamarari vabati vebasa pastudio 7 nepenyuro yavanhu tinokorokotedzawo bato remdc necongress ine runyararo isinganyadzise yakachena asiwo ngavarambe vakatarisa zviri kunetsawo muzimbabwe sezvavagara vachingoita chimwewo chinhu ndechekuti vabati vavapo kumdc vakafanana nachamisa ndoo vanhu vari kudikamwa sekuti kutungamira kazhinji kana kwaakungoramba kungoitwa nomukuru tinozviziva kuti nokukura dzimwe dzenguva meso anoita mashoma nemirangariro inoita mishoma zvakanaka kuti sababa uti vanangu sumukai sungai mombe munorima munotangira kundima yakati vachiri kutemwa dzinobva ropa vachibata geja nekuti baba vakazoonekwa odonha negeja mumunda vakomana vachiri kutemwa dzinobva ropa varipo zvinonyadzisa mudunhu mashura padunhu ndibrighton swander ndiri muno musouth africa kunorthwest
makadii pastudio 7 makadii vateereri vestudio 7 aiwa indeitwa teke ndiri musouth africa ndine zvandiendererawo kukumbirawo kuvatesenuri vepastudio 7 pamunoita zvirongwa zvokutaura nevanhu ndaikumbira kuti mudani wani nyanzvi yezanu pf ikoko mumubvunze kuti komashoko akataurwa navamunangano ndichazvi kuti vanga vabva kupi pavakaenda kumwenezi vakataura mashoko anoti tichateverera vose vanoita mabasa awa manani governmental organizations ava macivic organizations tichivateverera tichivabata vese nemashoko kwete madokta nemaloya vese tichavateverera tichiona kuti mwene mumwe wavo akakurudzira chiichichi nezvava kuitika iko zvino izvi hazvisi kufambirana here havasi kuzadzisa here mashoko avo itai tsvakurudzo chai chaiyo kuti munhurume uyu wakazvitaura ende ndo zvava kuitika vanhu vava kutambudzwa vanhu vava kusungwa iko kunoendwa kumusangano vanhu hativi vanenge vaine maajenda avo here ari pabepa vanoona zviripo here zvokudzidzira kumwa aiwa ndidi kuenda kure kure bvunzai iva vakuru ava vanongovotomoka panyaya ye muvabvunze kuti zvakataurwa zvava kuitika haisiri ivo yavari kuzadzisa here dzagwadziwa izvo
vanga vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura voga maonero avo aya mashoko haanei nechekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaurawo zvamunofunga tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika bazi rezveutano muDemocratic Republic of Congo rinoti vanhu vanodarika zviuru zviviri vabatwa nechirwere cheibhola munyika iyi kufa kwevanhu chiuru nemazana matatu ane makumi mana nevatanhatu kwaita kuti kudzoka kwechirwere ichi kuve pachinhano chechipiri mukupararira kwechirwere ichi munhoroondo yacho hurumende yechina nezuro yakawedzera chimwe chinhano panyaya dzekuvhara madandemutande zvichitevera kuvhara kwayo mhemberero dzekucherechedza makore makumi matatu zvichitevera kurwiswa kwevanhu vairatidzira vari muTiananmen Square izvi zvakaitika kunyange hazvo mhemberero dzekucherechedza chiitiko ichi dzakaitwa pasi rose pamwe nemuHong Kong makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc Muchikamu chino chatino tarisa zvirikuitika muAmerica nasi tirikutarisa nezvemutemo mutsva webazi rezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika iyi wekuti munhu wese achange achitsvaga visa rekupinda muAmerica achange ave kusungirwa kuzivisa nezvemadande mutande ake pamwe nekudonongodza nezveupenyu hwake mumakore mashanu adarika. Izvo zvinonzi ndezvimwe zvezvinhu zvave kudiwa nehurumende yava Donald Trump mukuongorora zvakadzama vese vanenge vachida kushanyira America. Mutemo mutsva uyo unonzi unotarisirwa kubata vanhu mamiriyoni gumi nemashanu vari kutsvaga mavhiza ekupinda muAmerica. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu muAmerica vari kushoropodza zvikuru mutemo mutsva uyu vachiti wakashata zvikuru uye unotyora kodzero dzevanhu dzinochengetedzwa nebumbiro remitemo pasi peFirst Amendment. Mukuziya nezvinyaya iyi tabata gweta rinoshanda riri muWashington DC uye vari chizvarwa cheZimbabwe vachamaneka muKenya avo vari muMaryland muno muAmerica kuti tinzwewo maonero avo.
Mutemo wendinoona seiyai yatinoti desperation government yemuno muAmerica. Mukatarisa pakauya government ya Donald Trump yakada kuchinjinura zvinhu zvakawanda zvakasiiwa negovernment yaObama. One of the areas dzavari kubata-bata chaizvo kuimmigration. Saka munana 2016-17 vakamboita kusunga-sunga vanhu nokuita dzimwe nyaya dzisina kutedzera makwari emutemo, dzimwe dzanga dziri kuita shortcut dzava dzakangotarisirwa kuti dzovabatsire kuti vagone kusunga munhu kungombunyikidza munhu vomunomukanda kubhodha kumudhipota. Saka pakazoita matare anoona nezvekodzero dzevanhu akamira-mira ndokubva avaendesa kukoti ndokubva dzavharwa nzira dzavanga vachiita izvozvo. Saka kuti vaite sekunge vari kucompensata kurambidzwa kwavanga vaita kuya manje ndopa vakatanga system iya inonzi extreme vetting. Zvinoratidza kuti extreme vetting yakagara iripo asi yanga yakananga kune vamwe vanhu vaiva vane mazita anobuda achisanganiswa nezveugandanga nezvimwe zvakadero izvi. Iye zvino yakuda kuitwa nana Trump yakuda kuitwa almost to the majority. It will touch maonera andiri kuita almost 85% yemaapplicants.
Asi pakawana vanopikisa mutemo uyu munoona here vachibudirira kumatare edzimhosva?
Vanofanira kubudirira tikatarisa history yemutemo nemagariro emuno muAmerica. Muno muAmerica mune inonzi privacy yekuti hapana nhengo yehurumende inongosvika mumba mako kana mumarekodzi ako mapepa ako yongosvika ichinotionei kana kupinda ichiongorora pasina warandi pasina mhosva. Hazvidi kudero, munoona kune vamwe vaya vanosunga kuti vagofeya munhu. Munoma usungi kuti ufeye munhu, unosunga munhu kana wamufeya waona ane mhosva. Saka kuti matare edzimhosva aya agorega government ichingoti tipe maemail ako ese, tipe mawhatsapp ako ese, tipe facebook yako ese tione kuti pane chawakamboita here, zvinenge zvinotoita sezvokutopesana nemasunungukiro anotarisirwa kunzi vanhu vagare vari muno muAmerica. Chinongoda kungoti tingoita kayambiro ndechekuti munoona zvinoita makota anenge anoti kana madhemokrats varivo vari in charge majaji anonyanyowanzoita mune dzimwe nyaya vanoita kunge kaliberal approach. Marepublicans vakaita in charge dzinoendokuma almost conserved. Saka nekuwanda kuri kuitwa majaji akaiswa naDonald Trump handisi kuzova kuti kuimmigration vakawanda zvakadii vaveko vanogona kunge vane mafungiro ana Donald Trump iyoyo nehurumende yavo.
Tinoonawo vamwe vari kuti mutemo iwoyu unenge uchityora bumbiro remutemo rinonzi First Amendment muAmerica. Mutemo iwoyu weFirst Amendment haungochengetedza chete here kodzero dzezvizvarwa zveAmerica?
Ingati netsei ipapo kuti tiukwanise ipapo. Mitemo yemuno muAmerica inoafekta munhu wave munomu. Ngatiti citizen, green card holders nevanhu vari muno one work permit, munhu wese ari lawfully muno muAmerica anokavhwa ne all the laws dzeAmerica in terms of privacy. Nechitheni munhu anenge ari paholiday uyawo yaanenge apiwa visa akauya muno paanenge ari muno imomo ane kodzero dzaanokwanisa kuwana. Kodzero dziya dziya dzevaenzi nevamwe vanenge vasiri zvigari zvemuno chaizvo havazodi kunyanyoenzana chaizvo nemacitizen kune zvimwe zvinopota zviri kugaswa. Asi generally hurumende yemuno nemutemo yemunomu inotreata vanhu zvakafanana chaizvo even nyange uri muenzi as long as wapinda munomu zviri lawful. chinogona kuvhiringika ipapo manje tikatarisa vanditika kana usati wauya muno muAmerica une dzimwe kodzero asaugoni kushandisa kodzero dzakaita sana First Amendment semunhu ari muno ngati tiri kuita mapepa uri kunze kwenyika uko haugoni kuti ude kuhwanda nemimwe mitemo yebumbiro remutemo yekodzero dzevanhu muno
avo vanga vari gweta rinoshanda riri muWashington DC uye vari chizvarwa cheZimbabwe vachamaneka Costa Mukinya vari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Kambo tariro hope kubva kuna progress kepfumo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nhasi vari kutarisirwa kuparura zviri pamutemo gwaro remutemo wenhaurirano pakati pevashandi vashandiri nehurumende kana kuti tripartite negotiating forum act vamwe vagari vemuward 17 kuchitungwiza vochema nedambudziko rekunetseka kwavari kuita kuwana magwaro edzimba kana kuti matitle deeds tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndokusiyai mina mutungamiri nkomo
Soku izika disenda.